A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 20th, 2016. Welcome to the Women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Round Table, we are looking at the life of the rural woman. At a time when the world has just celebrated the International Day of Rural Women, we're looking at how they are coping, the challenges facing the rural women, and what can be done to alleviate these challenges. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. And the number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Ole sine lovo mama linga koshwa. Njalo sikhona ebulenjini. We are on the web. You can find us on the internet on www.voazimbabwe.com, lobanjalo www.voashona.com, lobanjalo www.voaindebele.com.
And also don't forget that we are now live streaming, so you can join in the conversation right now. But to do that, you have to like our Facebook pages. So go ahead, if you haven't liked them yet, like VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7, and you can join in the conversation right now. And be reminded, we're speaking about the rural women and how they are coping. PJ.
Yeah. And today, the United Nations or International, it is not today, but we did celebrate the United Nations International Day of Rural Women. And Zimbabwe is also celebrating
yes,
in the
PJ.
Process. And it honors the role of rural women on the 15th of October each year.
Yes.
It also recognizes that rural women's importance in enhancing agricultural and rural development worldwide, not only in Zimbabwe.
Yes, PJ, like you just mentioned, the day was actually commemorated on Saturday, which is the 15th. But we are continuing because we know that the role of the woman, the rural woman, is celebrated every day.
Every day, coming from
Zimbabwe, the rural women really holds up the country. As we know right now, you know, this is the time, you know, when people are actually migrating from the, you know, townships to go back to the rural, you know, places to get food to come back into town. So the first International Day of the Rural Women's Day was observed on October 15, 2008. And as PJ says, the day recognizes the role of rural women, including indigenous women, in enhancing agricultural and rural development, improving food security, and eradicating rural poverty. So we want to hear from all the rural women out there. How are you coping? And also women, you know, in the urban area, what are you doing? You know, are you going back to the rural areas? What's the situation on the ground? So that's our topic tonight. Please join us, PJ.
And not only in the rural areas or in the urban areas in Zimbabwe, but also in the diaspora, because we know that women all over the world, they are the ones that are actually looking after their families, whether you are at home in Zimbabwe, whether you are in the diaspora, in South Africa, Botswana, even here. We tend to send some money back home just to look after our families. And even adopting some of the children of the extended families, the orphans, and some women even in the diaspora are running organizations like we have the Mopane Foundation in the UK, where people are sourcing for some funds and they are paying school fees for children back at home. children which are orphans, mm-hmm. orphaned mostly by the scourge of the HIV epidemic.
Yes, PJ, and you, as you know, one of our friends also, Teresa Adangwa, she has an organization mm-hmm. that also is taking care of mm-hmm. some orphans, I think in Chinoy, in the Mashonaland West mm-hmm. Province. And we spoke to Sandra from Los Angeles,
yes.
where the debate was last night, and she was talking about also, you yes, know, thinking of starting mm-hmm. projects in Zimbabwe, especially mm. also in Mashonaland West, to help those that can't go to school. So it's interesting how women, like you said, yeah. in the diaspora,
wherever you are mm-hmm. in the corner, in any corner of the world that you are, you find that Zimbabweans are really, women in particular,
mm-hmm.
are really always look back where yes. they're coming from. Be it adopting even the extended families, mm-hmm. Children that are orphaned or that are not even orphaned, mm-hmm, but mm-hmm. Just because the parents cannot manage to pay for the fees for those children.
Yes, PJ. So it's interesting. I think you just opened up right there where you actually included the women in the diaspora.
Yes, in the diaspora.
It's very yeah. important that we are inclusive of all the women. So it doesn't matter where you are. We want to hear from you. What are you doing, you know, to enhance the role of the women in the rural areas?
Yes.
PJ, back to you again.
Namhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama luhlelo elapho isikhangela khona ukuqakathekiswa kwabomama ikakhulu labo abasemaphandleni emhlabeni jikelele. Leli lilanga elasungulwa ngomnyaka 2008 yinhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations. Ikho-ke leli langa lithiwa International Day of the Rural Woman. Uqakathekile umsebenzi kamama. Yikho ngikhuluma nje lo Marvelous lapha sithi ayisikho ukuqakatheka kwamama nxa ukuthi usemaphandleni kuphela. Umama angabe esuke emaphandleni wahlala emadolobheni khonapho eZimbabwe, kodwa ke engxenye aphume laseZimbabwe abuye emazweni afana labo Australia, e-UK, khona ngapha ngaseMelika kanye laseCanada. Uzafumana ukuthi akakhohlwa lapha avela khona. Uyabe lokhu ekhangela muva. Ngiyacabanga ukuthi ngeke saxoxa njengomsakazo labanye abalezi nhlelo zabo ezehlukeneyo ezokuhlawulela abantwana abezikolo labo abasebezintandane ikakhulu abachiwa ngabazali ngenxa yomkhuhlane lo owengculazo. Yikho imisebenzi minengi eyenziwa ngabesifana, yikho esifuna ukuyiqakathekisa yona leyo. Sibakhuthaze njalo bona abasemaphandleni abalokhu bekhona ngale maphandleni ukuthi lilakho lani ukusuka ebuyangeni, lilakho njalo ukuselela imuli zenu, likhona ngale ngasemaphandleni. Ngilethemba lokuba sesilayo umhlonitsha wethu wokuqala kuhlelo lwethu, kodwa ke ngingakamyamukeli ukuthi nginike kumavelasi laye bulise abalaleli.
Makadiva tererise kunzwa kwamaita kuna CCPJ nasi puchirongwa chedu tiri kutaura isu nezvemudzimai wekumaruva kuti nekuoma kwaita zvinhu pari zvino zviri kufamba sei ikoko. Asi tiri kutaura izvi panguva apo sangano reUnited Nations ranga riri kurangarira iro zuva rinonzi iro International Day of the Rural Women, vachiti ivo zvakakosha kuti mudzimai wekumaruva asimudzirwe nekuti ndiye anowanikwa ari mune zvakawanda sekugadzira chikafu. Chatinoona mazuva ano picha ichiri kudyiwa kana neimomo madhorobha. Saka nhasi tiri kutarisa kuti imi vari muno mudiaspora kana vari kumamisha nekumadhorobha, zvii zvamuri kuitawo kubatsira madzimai ari kumaruva, uyezve madzimai ari kumaruva ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo? Asi ndinonzwa picha wati pane varipo.
Honorable Stembile Mlotsha, siyakwamukela kuhlelo. Hello.
Hello PJ, ngiyabonga.
Yeah, siyakwamukela kuhlelo lwethu, ngabulisa abalaleli.
Sanibona abalaleli abahle.
Yeah. Wena ke ungumhlonitshwa, ngumeli wesigaba seMatobo kumbe iKhezi?
Ngumeli wesigaba seMathebeni South. Uyakhumbula ukuthi PJ i-constitution entsha yabekwa senator bonke ukuthi bakhangela i-province ibe yisigaba abasimelayo, kodwa ke nihlala eMatopo.
Ungasichasela ke njengoba na lapha sinanza ilanga elabekwa eceleni United Nations eleka mama lo osemaphandleni. Wena ke ngesikhathi esiningi siyasithi singakhuluma lawo ecingweni uthi hayi sake ngijimela emaphandleni. Ungachazisa ukuthi lisebenza njani khona ngapho ngasemaphandleni.
Yebo kumnandi kakhulu ukuhlala emaphandleni ukuthi ukukholise kodwa khona ukuthi abantu abasebenza enhlanhla njengathi ngikhuluma kunje nje ngiphendulela 17 vele Belgium emhlanganeni we-ACPEU kodwa ngihlala emaphandleni and ngiyacisha ukuthi ngayinto engizibonayo ngilendlela yokuthi izifake engqondweni zabantu engihlala labo emaphandleni ukuze impilo yabo izengcono ithathe elizinga elingayitholelo abakulo kathesi.
Njengoba emaphandleni kungela getsi, kungela manzi awempompi, kuyahlaleka sibili?
Pithe, kuyahlaleka. Kufuneka umama ozimiseleyo esibindi. Ngikhuluma lawe khonapha ngimanquma ngothango ngesaba nokuthi ngaba ndikume engangiluma. Yimpilo yangona emaphandleni, kufuneka abantu abanezibindi. Ngoba ngibaleke ngoba seduzane be-redo asezizwanani. Kodwa-ke into ekhona emaphandleni abantu abahlala edorobheni bathi ngoba impilo emaphandleni ichiphile. Ayichiphanga impilo emaphandleni ngoba ukhangela ukuthi umama uthola ama-20 liters amangaki ukuthi ewalethe ekhaya lapha esuka umango ngange-2 kilometers ukuze benele bonke abantu ubaba nabantwana bonke benele bageze bathini kuwatshwe lapha ekhaya. So-ke nxa yekukhangela ubaba uthi yena na akumdleli imali ukuzuza amanzi ekhaya kodwa kudla igazi likamama lwana ukuthi amanzi khona ekhaya. Akumdleli imali ukuthi angabhatali ugesi kodwa kudla igazi likamama lwana ukuthi athole umnyaka wenkuni nsuku zonke ukuthi kweleniuthieke lapha ekhaya. So-ke okukhona ukuba bafanele bakunanzelele kakhulu ukuthi umama onaphandleni ancediswe ukuthi lezinto ayenza kubehlula esifameni sekhaya ukuthi kungabi yimali enkulu. Kodwa-ke kunanzela ukuthi ubaba lo ahlale ngokuphela ayehlolwa amajoyini athini aphathe kahle ukuzeyenelise ukusebenza umsebenzi enzima ekhaya.
Ye, anakekele impilo impila kahle yakhe. Ngiza kuthi ubambe khonapho ecingweni
sesimpila kahle.
Ye, bamba khonapho Senator Mlotjo. Sizabe lokho esixoka lawe lapha lalapha ya. Ye. Marvelous.
Pije. Ndandoda kunzoti Senator wanga vari kuti chini kuti ndienda nzwa uchivunza iwe kuti kunogarika here kumaphandleni.
Yes, she's saying life is tough in the rural areas
because
there's no tap water. She has to travel like 2-3 kilometers to fetch the water to be able to bath all the family members, to be able to cook with that water, to be able to drink that water. So it's much more tougher. Although families are saying it's cheaper to live in the rural areas than in the urban areas because everything you have to pay. But in the rural areas, you pay with the blood of the woman or the sweat of the woman.
Sweat of the woman, okay.
Yeah.
I mean, honorable, kuti munogona kuti tikurukurere timbonzwa kuti kwakamira sei kwenyu.
Hanzi savadye anenge aripo parunare.
Pakanaka. Saka muzvare savadye muripo irapo. Hello. Muzvare Beatrice Savage muripo here parunare?
Savage. Hongu ndiripo parunare.
Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro.
Notenda.
Asi muti taurise imbijana.
Muri fast. Muri bachibataura here.
Beatrice, tinoziva kuti munoshanda imi nemamwe madzimai ekumaruva. Tiitsananguro nezveorganization yako uyezve kuti unoshanda sei nemadzimai ekumaruva nevana vechidiki.
Organization yandinoshanda nayo inonzi Root. Inoshanda mumaruwa nemukeri evan panzvimbo dziya dzakada kudziri panzvimbo nematowns. Tino shanda zvinji kuti tipedze nyaya yekurodzwa kwevana kana vachiri vadiki uye nyaya yekupedza urombo sechidanho chatinogona kuita kuti tipedze nyaya yekurodzwa kwavachiri vana vadiki nekukurudzira zvakare kuti vanasikana vaendeswe kuchikoro ndizvo zvimwe zvezvatinobata tichiita imomo mumaruwa saka mukushanda kwatinoita tine maprojekti atinoita nevasikana nechidiki kuti vakwanise kunge vachibatsirika vawane cheuviri chinoita kuti vararame upenyu ndasvika matanga kutaura ndanzwa kuti ona rebhu wangu achitaura zvizhinji nematambudziko anosangana nemadzimai kuti vanofamba madhisitenzi akakurisa kuti vawane mvura kuti vaende kuzvipatara nezvakadaro saka tinenge tichiti madzimai vasikana vechidiki ava vakawana zvinovabatsira zvinoita kuti upenyu hwavo hunge hwakatirerukei maererano nemararamiro avanoita semuenzaniso tinobatsira sevasikana vatinoshanda navo kushamba vari kuita zvekurima miriwo vachitengesa vari kuzviita at a larger scale zvekuti vakwanise kuendesa vana vakapinda muchild marriage vakamanikidzwa kunge vachipinda mukuroorwa vachiri vadiki saka mumamarriage wavo tiri kuona kuti vane matambudziko akasiyana siyana vari pachidanho chikuru chekubata HIV vamwe vavo vatori HIV positive vamwe vavo vari kurarama mumaenvironments ekuti haaite vari kuwanikwa vachishungurudzwa mhirishonga yemudzimba vamwe vavo havana kana cheuviri chekuti vabate semuenzaniso tinemwe musikana ane18 years ane vana vatatu ari kurarama neutachiwana hweHIV akadropa out of school haana kana any source of income paanowana cheuviri chekuti ararame saka unoona kuti upenyu hwemusikana uyu achirarama muruwa hwakaoma nemaconditions ese andataurayo saka ndo zvimwe zvatinenge tichiita izvozvo kuti zvidiki diki zvatinogona kuitawo seorganization kuti vasikana vange vachirarama upenyu hunenge huri nani
aiwa tinotenda Beatrice PJ we heard there from Beatrice. But Beatrice, just tell us a little bit about your organizations. I was going to paraphrase, but I realized, okay, you can do it. And how you're working with women in the rural areas and young girls. What does Roots do? In English, my sister. Beatrice.
Hello. Okay. Roots is an organization that's working in Zimbabwe, more primarily to end child marriage. The work that we are doing focuses on economically empowering girls so that they lead lives where they are in control of whatever is happening within their lives. Mm-hmm. They're economically empowered. They're able to access opportunities that are available for them within communities and are able to participate in decision-making processes because they would be economically empowered, they have access to education, are leading healthy and thriving lives. Mm-hmm. We work with women and girls and young men as well in rural and peri-urban areas. We provide support for income-generating projects for young women to alleviate poverty because most of the girls actually that we work with have been forced in child marriage, and in those situations, they find themselves at risk of contracting HIV, experience violence from their partners, even from the families where they were forced to get married to. Mm-hmm. So some of the work that we do is to work with the traditional leadership in the communities in those rural areas so that they are aware of the consequences of child marriage and actually stand up and speak out against child marriage. Mm-hmm. And we know traditional leaders are custodians of culture in the rural areas. So if they speak out against the practice, you find that most people tend to listen and there's a shift in terms of norms that people begin to practice around gender equality and equity and the support of the girl child to be able to thrive. What we also do is we work with the girls themselves so that they are aware of the consequences of child marriage and they are also aware of their reproductive rights. Because we know one of the leading causes of child marriage is teenage pregnancy. In our culture, the moment you fall pregnant, you're forced to get into a marriage as a way of correcting the wrong that you've done. So we also work with the girls so that they are in control of their bodies and they are autonomous. And mm-hmm. one of the challenges that we know is forcing girls to get into marriage is the issue of economic deprivation. Mm-hmm. So we support livelihood activities for the girls to do so mm-hmm. that they don't see marriage as an alternative if they are faced with economic hardships, but that they are able to work for themselves with the little support that we are providing for mm-hmm. them.
Mm, thank you there, Beatrice. We'll hand you over. PJ, I think Honorable has been waiting. Beatrice, if you can hold on, we'll come back to you. We're going now to go over to Honorable Mlojo. PJ.
Mm. Okay. Nkosikazi Mlojo.
Okay.
Hello. Ukhona Nkosikazi Mlojo.
Mm. PJ, maybe
Yenake othi uhle usebenza lenye inhlanganiso ukhokhela enye inhlanganiso esebenza lamantombazana esebenza labesifazana basemaphandleni linake emangweni wakini kulazi lizikhona na inhlanganiso eziphathisa umama wasemaphandleni
okokuqala PJ ngifuna ukukwazisa ukuthi kunohlanganiso okuthiwa umama umama ngumama foundation ekhangela ukuthuthukisa omama ukuthi bavuleke ukuthi ngesithiwa babe exposed ukwenzela ukuthi bakwanise ukusolva inhlupho abahlangana nazo emagumeni abo and leyo nhlanganiso ngihlala ngikhotha ukukutshela ukuthi yafoundwa yini yimi engayiakhayo ngo-2009 incediswa i-WIPSU. I-WIPSU yangivulela amasango okuphela ngase ngizigoganayizela leyi inhlanganiso ekhangela omama. So siyahlangana every year sise celebrate into zezinje ezilabo maphakathi ukuthi nje this time 15 October ufice ngise Belgium so kwaba nzima ukuthi ngicoordinate ukuthi sikwanise ukuthi si omama bahlangane. So sikhangela kakhulu ngakuthi abaphase PJ ukuthi sakhangela impila kahle kamama ukuthi mama ukuthi azaphile kahle ukuthi abe njani. Sabiza ama-organizations amncedisa umama ukuthi nxa efuna ukucabanga ngokuphila kahle kufanele ayenze njani. Sasuka lapho sakhangela ukuthi ama-income generating projects kwaphi. Saye sabiza lama-groups musical groups abomama othangani ensemble okulabo mama balama 45 years 50 years babuya bazogida bagiya batshengisa ukuthi bangakwanisa ukuphila ngakhonokho. Sasuka lapho futhi sabuya kwaba amakatali omama abashaya amakatali beyiy'qupu bebodwa. So siyabe sizama ukuthi omama bavuleke emakhanda angacabangisi ukuphela ngamatamatisi ukuthi kuthengisa itamatisi yikho kodwa bavuleke bakwazi ukuthi zikhona ezinye izinto abangazenza bakwanisa ukuthi baphile ngazo PJ.
Ungathi ngamafitshane engxenye ngesingizi umavela zilayezwe labanye abalaleli abangasaziyo isindebele ukuthi you did start an organization that is solely for women, especially in the rural areas.
Maybe PJ, before we take on Honorable, I'm going to ask you to just give me 1 second. Hello. So we can take one woman in the rural areas. If you can hold on, we'll come back to you.
Okay.
Sisi Esnat.
Okay.
Muripo here parunare.
Yeah, ndiripo.
Ehe, muri kunzwa iri mugango nyaya ye madzimai ari kumamisha kuti vari kuzvigona sei. Imi muri kupi?
Ini ndikumandira.
Ehe, asi muri kushandawo here kana kuona vamwe vari kumamisha timotsana ngurirawo.
Zvinhu zvakatooma tiri mumarondera imo mutenge chingotengesawo unenge uchingoenda kumusika kwacho hapana chaunemboya nacho unogona kupedza 2 weeks kana kuti 1 week uchingofamba chete pasina kana dhora rauri kumbobata saka zvinhu zvakatooma
kumusha ndekupi
ndekwa
achota.
Ehe, asi pamunodzokera kumusha muri kuona madzimai ari kumamisha ari kuzvigonawo sei, imi vekumadhorobha kana makatarisana nematambudziko akadai?
Vari kumamisha wacho vari kutochemawo futa, hakuna kutombomira mushe kumamisha kwacho.
Vari kuti nhuna dzavari kunyanya kusangana nadzo ndedzipi?
Nawo yechikafu, chikafu hakuna. Mvura yacho chaiyo kuti vawane mvura vandofamba distance. Saka zvakatooma.
Aiwa, tinotenda chaizvo sisina titambonzwawo kubva kumarondera uku kuti kwakamira sei. Okay, muve nezuva rakanaka. PJ, we heard there from Esnat Makulu Penny, who is in Marondera, but she's saying that she is a vendor, and she has been selling wares for 2 weeks. Nothing. She can't even get one single dollar, she says.
Sometimes, yeah.
And she's saying that for now, she when she visited her rural home, it's just as difficult. There is lack of water, like what Honorable was saying, and also lack of food. So those are some of the challenges that she says are facing women. But I think we can go back to Honorable so she can tell us about her organization and how it's working with women in the rural areas.
Yeah, because she was telling me that you do work with women so that they don't only look at fending for themselves by selling tomatoes and the usual things, vegetables and such. They've even gone into other fields that are fields like they are artists for singing for a living, and all that and all those things. So you can pick it up, Honorable Smlojo.
Hello, Honorable Mlochwa. If you can tell us.
For the benefit of mothers.
Yes.
And our other listeners. And I appreciate that, Honorable. Thank you for calling me out.
telling you that in 2009, when I became member of parliament, I had a vision that the rural woman must be exposed to a lot of things so that at least she has a choice. If she's not employed, she doesn't only think of selling tomatoes or green vegetables. She will think of eating something else. So I took it to myself that I need to inspire the women that I live with in Matopo. So I founded an organization called Umama Umama Foundation, which looks typically into the lives of the rural women.
Hello, Honorable. Hello, Honorable.
Senator Mlojo. Hi, ncingo lwakho.
Yeah, I think if you can move around a little bit, we were losing you. I think we've actually lost her on the line. The line just dropped. But PJ, we have a very interesting contribution here from a live streamer who's live streaming with us. Her name is Laureen Magdalene. And I think she has a question for Beatrice Savage from Roots. She says, just wanted to know if the adults who have been found to have married or agreed to marry off young children have been persecuted. So, Ms. Savage, if you're on the line, would like to pose that question to you. It's coming from Laureen Magdalene. And I think I also have her number. So we're going to call her and to see if, you know, she wants to be part of the program. Hello, Ms. Savage.
Hello, just to respond to Lauren's question, most of the girls that we interact with, we already found them in those unions, or they are already living with their husbands or their in-laws. So what we have done is we've provided legal mobile aid for those who want to then take up the issue to make sure that whoever forced them into marriage is criminalized, or if there was a case of rape, that they have access to the, you know, legal system. We have managed to do that by providing legal mobile aid. And we have also moved on to support the girls because some of them are already divorcees. They were married at, say, 14, 15, then they are divorced, and they don't know how to take care of their children. We also support them to do to claim maintenance and fill out the forms and stuff like that, because most of the girls that we interact with are not aware of what other support mechanisms they can take advantage of in terms of the law
for them to be able to, you know, do things like cleaning, maintenance for the support of their child, so that the burden is not on them only.
Mm-hmm.
So it's based on an individual to individual case, but we make sure that we provide such information to the court so that those who are raped and want to pursue the criminal justice process, they are supported to do that.
Mm, PJ, but maybe before you ask her the question, can you say that same, what you just replied to Lorraine, can you say it in Shona? Then PJ will come back to you and pose the question. Mungoti sana ngura mshona. Sisi Lorraine wafunza, ivo kutikune avu, varikuwa ni kwa wachiro rava na ava, vasatwa vazira, variku itwasi. Moti pindro isu, so then we'll come back.
That's what I wanted to add to that question. That is it now a law to prosecute the parents that marry off their girl children when they are still young?
January, just to also maybe speak in English first, then I'll respond in June.
Okay.
As of 20 January, the Constitutional Court of Zimbabwe said that it banned all child marriages in Zimbabwe, whatever form of union, whether kuchaya mapoto or just eloping or something like that, any union with anybody who's under the age of 18. So people can take advantage of that ban that was done. But what has been, what needs to happen also is the alignment of the laws, because we know our customary law is silent on the age of marriage, and our marriage access girls can consent to marriage at the age of 16. So there's need for that alignment, but the ban was put in effect as of 20 January 2016. So it is criminal, and child marriage has always been criminal under the Domestic Violence Act, and attracts a sentence of up to, I think it's 10 years. So, yes, it has always been a criminal offense. It has not just been popularized for people to know. So people, those who are forced in marriage, can actually seek legal recourse using that piece of legislation, the Domestic Violence Act. But in terms of advocacy, after the ban of child marriage as of January, there's need for that alignment so that there's no confusion as to what piece of legislation do I use or something like that. Because the customary law is saying he's silent and the marriage is saying 16. Kudaira mchishona.
Chimbo, mire enyu misavajike. Tina madzimai vari ku South Africa. Tombo, kubatai makadaro mozodzoka mchitisara ngure enyu murimi rwamai. Asi ndokutendai. Madzimai vari ku South Africa makadi enyu. Hello, madzimai, makadi iko.
Ndipedu makadi tinotenda nokupinda muchirongwa chenyu.
Aiwa nestafara tiri kunyatsonzwa kukomborerwa. Ndi madzimai kuti madzimai pakunamata here kana kuti muri kungonzi yenyu madzimai.
Ayo zvakakwana zvakadaro kuti kana ndikangotangu madzimai kudaro.
Ya, muti tsana kurowa muri kunzwa iri mugango iyi.
Notenda ainda ngachingoda kuti pamwe dzimwe nguva ari mudhorobha wangatoti kuri nani pane kumusha.
Sei madam.
Nekuti kumusha zvinenge zvakangoma sena hangu nguva zhinji ndinogara ndichienda kumba sezvakaita muna August apa kuma20 ndaiva kumusha. Unotoona kutoti sekwedu mvura chaiyo pandakaenda ipapa ndofunga ndakaenda kwe3 days.
Kumusha ndekupi musati maenderera mberi.
Handina kunzwa kuti matichi.
Ndati kumusha ndekupi kuti vanenge vakateerera vanzwewo zviri kuitika kudunhu iroro.
Okay, kumasvingo kurengo maini.
Muenderai nyumberi.
Tinotenda taitoenda kutorara kutsime. Hakuna kana chinonzi mvura, hakuna kana chinonzi bhoho. Hakuna kana chinonzi muriwo zvekare, saka kurarama kwacho unongoona kuti paunotoshanda ipapapa kana ukasawana chaunototumira kumba, unongoona kuti hapana zvinotombobuda. Ndopanoti mari unenge 2 cents, unoti panotenga chikafu. Nokuti chikafu chacho sesu hatisiri, hakuna kana patakaenda, hakuna kana care. Kubva muna February munotongotenga mvura yacho munzvimbo medu, hamuna kana chinonzi bhoho. Ukaenda na 8 manheru izvozvi panenge pachitori nevanhu. Ukaenda na 11 unongoona pane vanhu. Ukaenda na 3 saka kutovesa moto, vanhu vachirara vari kutsime. Mukaenda modzoka mangwana, ndihwo upenyu hwacho kwokutoti mukaenda kwokuti munogona kunoteka inzvimbo yakaita sekumaini. Hakutoiti zvokuti ukaenda kana kuti ukaenda kusenogona kundiani bhaketi wanodzokera manheru. Saka unenge uchingoona kuti zvinenge zvakaoma, ndopamunoti mvura yacho muchawacha, ndopamunoti muchawana yekubika nokudii. Unenge uchingoona kuti pamwe mutaundi mungadha mugozvazvemara simvura zvokwadi zvinenge zvakareruka kuda vane mabhoho zvinenge zvakati reruke asi sekwedu zveshuwa nyangori kuno wakagara kudai unogara uchingofunga kuti zvindakangodai izvezvi vana vanotori kutsini mwana unotomutsa kuchikoro mukatanga inini kamukaenda kumatu pamunokwanisa kana zvikaita kuti masvitsa kumafo mazadza mugomombo mhanya kuti vazotura mugomo hwanu vanogona kugeza vachienda kuchikoro mozosara muchitakura imwe muchiuyisa kumba
saka tiri kutarisa kuti United Nations yanga iri iyo kucherechedza zuva remudzimai wemaruva zvii zvimwe zvamungade kuona zvigadziriswawo takatarira mararamiro amuri kutsanangurai emadzimai ekumaruva
tinotaidi sekwedu ndongona chakangokosha kutiwo kana muri semunzvimbo saizvozvi kusina senzvimbo sokuti ike zvine nguva yekuti hakuna mvura hakuna chii vakagona sokuisira vanhu sezvakaita mabhoho mukava nebhoho zvimwe nguva kana chero chikafu chikanetsa saizvo chikafu chinetsa kana muriwo munawo munoziva kuti tichatenga sadza chete asi muriwo tinawo zvinongoziva kuti uri kutenga sadza uri kutenga zvakare muriwo zvakare woita somunhu wagara ajaira upenyu hwei hwemuchirungu kana makangokura muri vanhu vekumusha wekuruzevha makajaira zvokurima nokudii mvura kusina zvinenge zvakangooma semedu zveshuwa kana chinonzi bhoho muraini hamuna kana chinonzi bhoho hamuna kana chii mune rakandeta tsine wani rakangeta rinoti raini rose ndomunzvimbo yamunenge makamirira saka ei unenge uchingoona ungoti zvinenge zvakangooma kuti pamwe zvinoda madzona here kuti mugonogadzirisirwa kana kuti chii chikonzero chezvokwadi unomboshayiwa kuti chii
asi hakuna mumiriri here munzvimbo iyoyo vaye vatingati makanzura kana mp
makansela variko asi inini dambudziko pandakatomboenda kumba ndakatombotaura kuti ko chinokonesa kuti mucherwe bhoho chii dambudziko kuti kune kana kuti vezvakaita veutsana vanofanira kuzvimirira here makansela here kana kuti chii asi mhinduro yacho suwa ndakatozvishayiwa kuti chii zvoutoti zvikadzikaita senguva yekuti mvura yatonyatsokunaya nyatsokunaya kana nemabhiriji chaiya kutochero kuenda kumasvingo kwacho hakuendeki kuriko chimwe chirwuso chikazara kudai chikazara rukuku haugoni kuenda kumasvingo haugonaita sei unogona kuzara muri kumiri hakuna kana rodhi dzakambonaka mufungenyu
tazvinzwa shuwa madzimai tinokutendai sisipj vanenge vaita mumwe muteereri saka tiri kurwadziwa kuti takubvisai panhare nekuti maa muri kunyatsodedemura zviri kunetsa kumasvingo
aiwa maita henyu takawanda tinongofanira kutaura tese maita henyu nokundifonera kwamaita
aiwa tinotenda musaramwe chirongwa chirongwa ichi ndechenyu garai murimo muchirongwa
tinotenda maita henyu
ehe pj you seem to have a caller right there
Lorraine Magdalena.
She's the lady that was live streaming with us, so
yeah.
You can take her from your end. She was asking Hello? Beatrice. Hello?
Hello, Lorraine.
Yes, how are you?
Fine.
Yes. I'm quite shocked, if I can just say, kuti mukore uno tichiriku tine vana vasikana vari kurodzwa vari vana vadiki kudai ndoziva kuti kwaita nhamo and especially mudzimhuri zvinhu zvinonetsa saka ndachida kubvunza hangu kuti ndanzwa sisi Beatrice vachiexplaina kuti maprogramu avo akaita sei kuti vari kuzvionawo sei maruva mavari kufamba imomo kuti vanhu vavari kudzidzisa nezvekuti zvakaipa izvi zvokurodza vana vadiki vari kuzvitambirawo sei uye vari kuona here kuti isituation ichaimprova nekuti we really have to do something I don't think that it is something chekuti tinofanirwa kubvumira isu sevabereki one sevakadzi two kuti tirambe tichiona vana vadiki vachirodzwa vari vana vadiki kudai
PJ, I think Sisi Beatrice avadye muchipo yemupindure zviri kubvunzwa ndo Sisi Lorraine Magdalene vanga vachi live streama nesu vapinda muchirongwa chipindura nai ipapa
zvirongwa zviri kutambirika in terms yekuti vanhu vaakuziva kuti chiitiko ichi chekurodza vana chakaipa
Asi dambudziko guru riripo nderepekuti hakuna ma solutions setika pamuenzaniso wenyaya yepoverty. Avo vabereki vanorodza vana vavo because of poverty times vamutaura dzakunotaura ari kutaura kuti vanhu vanonorara kubhoho. Imagine mwana ane 15 years musana rinorarawo kubhoho ikoko. Sometimes hakuna security. Saka hapana maalternatives aripo. Machezi vanhu vakuziva kuti kurodza vana kana kwakashata. You find vamwe vasana pachezvavo vanotofunga kuti kurorwa kuri nani. Ndikawanawo kana nditichawo gadhi atindinokunda ndangwe achichiri chimwana chidiki chotofunga kuti zviri nani ndinowana security. Ii mafamilies vamwe vanorodza vana vavo havasi haisi nyaya yekuti havadi vana vavo but inyaya yekuti vanoona kuti hatina cheuviri chekuvaka saka tikatomurodza at least aenda kumurume wake 1 mouth less to feed makaona. Saka isu like the master of my project atinoita awa ari at a small scale hatina rubatsiro ruzhinji like mari yakawanda yekuti tichinze zvinhu izvi zvinenge zvichiitika mumaruwa seinyaya yatakatarisana nyaya yepoverty. Tinongo chaizvozvo zviviri zvekuti at least mwana haave desperate. Zvanozva tikadyara miriwo yedu tika every week ndiri kutengesa takasheyana pakati pedu tiri kuwana kana 20 plus per person at least zvinoreduce risk yake because ane alternative. But chatinenge chiri chishuviro chedu ndechekuti nyaya idzi dzinoda kuadraswa kugadziriswa at a macro level. Inyaya inotoda kuti hurumende inge ichigadzirisa because ndiyo ine responsibility yekunge ichiprovider for macommunities. Zvese izvi zvandachinzwa kuti hakuna mvura vanhu vari kufamba vari kuzonorara kumabhoho ibasa rehurumende kunge ichiita izvozvo macitizens avo. But isu seorganization toti aiwa hatingamiri vana sikana vachirorwa everyday izvi ndezvipi zvatinokwanisa kuita zvidiki diki zvinogona kuita kuti tireduce risk yavo kana kuti vasave desperate steric. Saka ndozvatinopinda tichibatsira nemaprojects madiki iwavo atiri kuita asi kuti vanhu maruwa matiri kuenda vaakuziziva kuti imhosva ende mukatoenda vanonigisina but vari fasi nemasituations iwavo anovafosa kuti nyange vachiziva kuti chitiko chakaipa kurodza mwana zviri kungoitika mumaruwa.
PJ mombobata makadaro sisavadye nemi sisi Lauren tombo since muripo panhare mbobatai makadaro tomboenda kuna PJ.
Unkosazana Lorraine Magdalene ukhona pha eMelika ubeke wangena kuhlelo lwethu esebenzisa ubulembi kuFacebook ebuza ukuthi kambe labo abazali abayindisa abantwana nxa besesebancane bayabotshwa na. Unkosazana Beatrice Savage yena ke usebenza lenhlanganiso ethwa Roots esebenza lamantombazana kanye labesifazana abasakhulayo abasifazana bonke nje basemaphandleni kunhlelo ezehlukeneyo bebacebisa ngamalungelo abo ukuthi bayabenelisa na ukuya emthethweni nxa kuukuthi babe bephanjanisele. Watsho yena wathi naye yebo usungumthetho kumele abotshiswe umzali oyendisa umntwana sisemncane kodwa-ke okuyimvama kathesi yikuthi umthetho lo awukalungisiswa lokhe umunyethwe isisekelo sombuso awukalinganiswa ukuthi le abayithi yi-alignment ukuze usebenze ngempela. Yikho kuzafumana ukuthi kwezinye indawo emaphandleni abakabi lolwazi lona lolo ngenxa yobuyanga bayendisa abantwana belokhe besesebancane. Yikho-ke bebelokhe bephendulana uLorraine la ibuza ukuthi enanana imbuza ngamalungelo owesifazana wasemaphandleni ekhanya ikhathazekile. Ikanti ke kathesi sesilomunye umasotsha osemberengwa siyakwamukela kuhlelo.
Hello, how are you?
Amukhulumi
utaura.
Kuna ukhulume ungaba ngumasotsha wangapho ongakhulumile.
Aiwa tinokuchingamidza iva masocha pano pachirongwa.
Hai zvakanaka emakadini.
Aiwa tiri wadi tiri kunzwa muri kuti imi muri kumberengwa Takatarisa nyaya iyo iri mugango, nyaya ye madzimai ekumaruva kuti zviri kufamba sei, mombotipawo zvamuri kuona zviri kuitika ikoko kumberengwa.
Zvandiri kuona zviri kuitika ndezvekuti madzimai chaizvoizvo ndiwo akabata backbone yeproduction mumaruzevha. Kuenda kuminda, kutakura mvura source of nhingi of energy, ndikangoti mvura source of energy yakaita sokuti huni nemvura zvese. Asi chandiri kunyatsoona ndechekuti pane zvimwe zvinoti madzimai ekumaruwa asimukire vozipakuri vanorarama nokurima. Tikatarisa climate yedu iri kunja, saka kuchinja kuri kuitika climate kwakudawo kuti dzihurumende dzigose kubatsira kuti vabatsiridzwe kuwanikwe mvura, because mvura yekunaya chaiyo haichanyatsowanikwa. Zvimadhemu zvidiki zviripo ukatarisa vanozviutilize kuita miriwo kurima bhino zvakadaro, of which it is very good. Asi tozowana kuti madhemu iyawo anogona kuzopera mvura vosara vachitambura, uyezve pakumvura dzekuchera chaidzo idzo vamwe vanofamba madhisinzi dzakakura anorwadza, zvekuti zvaidawo kuti vabatsirikane nekuti mvura ive pedo, vaite mabohos kana kutoita mabohos ekuirigirika chaiwo chaiwo kuti vabudemi.
Aiwa, vamasocha, saka hapanawo madzimai ari pedo here pamuri ipapo timbovasumudzirawo nhasi sezuva ravo ranga riri kuremekedzwa nemusi wemugovera?
Varipo medium gavauye
katimbonzwa. Vanongotaurawo tinzwezwi.
Halo.
Halo, mai Mulotya, makadiko? Mai Masocha? Aiwa, tiripo. Taona mamuri kupembedzwa imi madzimai ekumaruva. Meno muri kunzwa iri mugango, natsirungotarirawo kuti ndezvipi zviri kusangana nemadzimai ari kumaruva. Mombotitsananguro imi mai Masocha.
Tinotenda tapindawo muchirongwa.
Tinotofara kuti
kumapindakumbirawo kuti taikwanisa kuwanawo rubatsirowo nokuti tiwanewo mvura inoita kuti tiwanewo kurimawo magadhini, tiwanawo zvinotibatsirawo semadzimai kumaruwa tenge tichiraramawo nemagadheni. Saka tinenge tichida kuti tiwanewo mvura padhuzewo tichikwanisa kurimawo magadheni, tiwanawo mari dzinotibatsira kumaruwa.
Ehe, asi muna akanzura here kana MP ikoko kunzvimbo kwamunogara kumberengwa, uyezve vari kutii pamunombotaura nhuna dzamuri kusangana nadzo?
Vari kutivimbisa zvikuru kuti zvinoita vachatigadzirira, asi tichine tariro yekuti vachatiitira.
Ehe, aiwa nastafara nekuti vamasocha taitoita zvokubvunza kuti mama varipo here. Saka imimi next week munofanira kudzoka zvepachirongwa pana pandechenyu madzimai.
Munongotitendera panhamba idzodzi.
Aiwa, pakanaka, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka. Motitenderawo kuna vamasocha vakudutai kuti muuye panharapo.
Zvakanaka.
Ehe. Okay. PJ, as you heard there, we heard from my Masocha. We first heard from Mr. Masocha. And he was talking about some of the issues that they are facing in Beringwa. In fact, he was actually saying he was, you know, hailing women, that rural women are doing a lot. They are the backbone of the rural areas or the backbone of the country. They are the ones that till the land. They are the ones that go to fetch water. And really, then I asked him that, can we speak to my Masocha? And he brought her on, and she was just talking about some of the issues that they're facing, especially lack of water for them to do gardening. But Vamasocha, I think it's a phone in Aran, see how you're doing here. You're
doing it
all? Yeah, I want to pay the name, you're doing it all. Ah, all
right.
You're doing it all. Tinotenda. PJ, you seem to have another caller.
Yeah, hello, mnewetu John Baleni Slovela. Siya kwa mge la kushela?
Malia Nizo.
Hello.
Ale?
Ye.
Ndiyanizwa?
Ye.
Ye. Uthe lo nduhle. Berisa kodwa ngiyela kumama. Umama bemabandleni laba bayahlupheka kakhulu. Kula ma organization yena lelikhuluma ngawo ayenzakala emadrobheni langaphi kodwa ngapha especially siyohela akulanto enjalo.
Yeah.
Umama bayahlupheka ama rights abo ayabhizwa ngikhuluma so kulomunye umama ogula seriously ngoba yabo umthoko yakonke labantwana konke. Ukuthi angancedakala ngaphi noma ngamalwayaziyana eziningi ayihlani ukuthi labo bake bavakajeli bafike ngapha manje manje kuchazisele umama laba ngiyazama ngiyedwa kodwa ukuthi ngiyithathe kodwa ngishuwa okunye kuzwisisisa
ikhona
le nto oluright amagama ikakhulu nxa angazi ukuthi ngingakwenza lanto abantu baphandleni baze babona ukuthi kulezi suku omama sebengaphi.
Ye. Wena uyini ke khona ngapho esigabeni kulesikhundla esigabeni?
Hayi mina esigabeni ngangile esikhundla kodwa umuntu nje wama human rights.
Yebo.
Othanda nje ukuthi abantu bazi ngama rights abo lokuma kwalo kuhamba njani. Kodwa isikhathi esiningi siyazama ukuthi emidlanganeni ethize tshela abantu bayakuzwa but abantu abavela khonapha aba-responsible ukuthi bakhulume labo mama laba aba-responsible ukuthi omama laba bizwe ukuthi shuwa amalungelo abo ahamba njani kuthiwa amalungelo ayephulwa
njalo
libathwele nzima amagama.
Ye. So-ke selike lakhuluma na labameli besigaba abangaba ngamakhansela abangaba ngamalunga edalela ephalamende njalo kulezi nhlanganiso ezamagqwetha zona lezi kulenye inhlanganiso engiyaziyo okuthiwa yi-Wild Women in Leadership Development abavame ukwenza izinhlelo zokuyafundisana labo mama njalo be-engage amakhansili loba abakahulumende.
Right, that is one.
Yeah.
Okwakuqala ngiyabona umhlangano uyimpi ekhuluma ngokuvotelwa yini ngambuza ukuthi sifuna ukuza ukuya yini.
Yeah.
DJ, well, I think we've lost our caller right there.
We seem to have lost him, but he was posing a very pertinent question and a very important question too. He seems to be so passionate about the women's rights in his area of Silobela. And I asked him, he said there are no organizations that work in that area to conscientize these women about their rights. They are really suffering and they go through a lot. Then I asked him, have you ever talked to the people like the MP, the councillors and so on, and other organizations? Because I know for one, the organization WILD also works in that area. And that's when we were cut off.
And he sounded very lamented about the situation in his constituency. But before we go further, we'll take Sisi Janet Makadiva Kunyang. Hello, Sisi Janet. Ah, nasi trukufara tambons go kubva kunyanga. Ah, nasi tafara. Tichiti tsana nguro kwa kamira sei kwa kunyanga ugo. Tafara chua.
Ah, ndafari ndia zubati rangu pakati.
Ehe.
Chungwache kurozo ya pewana wachiriwa.
Ehe, asita trukunyanyo tarisashe. Nyaya yekuti imi semadzimai vari kugara kumaruwa muri kuzvigona sei?
Oraiti.
Saka
zvinotinetsei mukanga musina mvura.
Ehe.
Asi mukanga muine mvura hapana chinonyanya kunetsa.
Saka parizvino
kunyange yedu divi redu ratiri rine mvura asi kwegore rineiri yakaita shoma. Tichirima tinonyanya kurima nguva nezima onyeni asi kwekutengesera maina.
Ehe. Aiwa ndinofunga
ndo nenzenge nenzengwa ungatoti kuti makwacho hakune zvakunobatsira nemhaka yekuti unenge watoshaya zvekukutsingisa.
Mhm. Aiwa, tinotenda Sisi Janet. Ameno kana mamurikuda kutaura, mamurikutaura nyaya yekurodzwa kwevana vachiri vadiki. Munogona kutaura yenyu tinasisi Beatrice vadyi varipo verutsu. Tinogona kuvadedza zvekuti vakwanise kunzwa zvamurikuda kuvhunza. Misavadyi ameno kana muchiripo munzwe. Ehe, mutaure nasisi Janet. Beatrice Savadyi, muchiripo here panhare? Hello, Beatrice Savadyi. Ehe, pana sisi Janet vari kunyanga, pane zvavari kuda kuvhunza panyaya dzekurodzwa kwevana vadiki. Sisi Janet, taura henyu na sisi Beatrice.
Eyoi, hallo.
Eyoi, sisi Janet.
Inini chikumbiro changu changa tiri sekuti muzvikoro azvaita here kuti muende muzvikoro nemhaka yekuti dzimwe dzenguva wanawa wari kuroorwa usiri wadii kuridza nekuti kuchikoro kwaari kuenda ari kushaya dzidziso yakanyatsa kwatiko. Saka wari kukwanisa kuva wanoenda zera ravo ndatira pano. So wako ndo pandiri kuchemawo napo ipapo hameno munopaona wasi.
Tinotenda sisi Janet, muzvirongwa zvatinoita tinoshandawo futi nezvikoro, asi munoona kuti tikaesera mwana iri kwese inoda kuti mai vachirovedzera kumba, baba vachirovedzera kumba, tese tinogara yatinoti family unit tichibatsira kuti mwana uyu ange achigona kuita sarudzo dzinoita kuti asapinde mukuroorwa tiri diki, matichawo nekunerinsaidi achirovedzerawo. Saka zvinoda kuti zvese kumativi ese anga achibatsirana kuti tichengetedze vanasikana vedu, asi tinoshandawo nezvikoro zvakare tipa dzidziso imwe chete iyoyo.
Hakumba mati mubereki hamboregeri kutaura tidai mwana wangu ukaitawo zvakanaka, zvakanaka zvinodiwa. Asi manje ndinoona dambudziko riri kuzvikoro, vana vachitofamba kubva kuzvikoro unoona zvakasiyana siyana zvinoitika. Saka ndofunga wakambopuwa dzidziso wanasikana wakaungana wese pamwe chete, ndinoona sekunge kuti zvichida zvinogona kuvabatsira.
Aiwa, ndinotenda sisi Janet nezvamuri kutiudza kuti tinge tichiitawo, tichachiwedzera dzidziso yatinopa nekuwedzera dzichi yedu kuti tinge tichisvikawo kwese ikoko kwamuri. Ndanzwa kunge manzi muri kuchipinge here
vari kunyanga asapa muzvari Savadyi nasisi Janet. Ndichambokuti batei muromo mbijana, nguva yedu yatidyananei tibvupa sisi PJ vangoti gagaga mune zvamataura imi muri vaviri tozodzoka kwamuri. Asisi Janet tinotenda, muve nezwa rakanaka PJ.
Anita.
Unkosikazi Janet webuza lapha ekhuluma ngehlelo zakwabo ezenyanga ukuthi labo bayafisa ukuthi ngabe abenhlanganiso ezizimeleyo ezeRoots lazo ziyafika khona ngale lapho abakhona. Usavajike laye waphendula wathi hayi baza kwenza njalo.
I think we've lost someone there, but PJ, as you were saying, we also have a very interesting contribution on our live stream. I think I showed you earlier on, PJ, from one gentleman who's alleging that, you know, do rural women even know about this day? You know, or are people, women's organizations just using it to get funds, from donors? But that's an interesting observation. And judging also from what our male caller earlier on, who you were speaking to and got cut off, his concern also was, is the word reaching out to the rural women about this day and its importance and how important they are?
He was really passionate about it, and it's so unfortunate and so sad that we got cut off. But he had several points that he wanted to put across, especially to the civic organizations that help out women, as well as even our politicians and our leadership.
PJ, time is not on our side, but would like to thank all those that live streamed with us, and also Miss Beatrice Savadyi for having been our guest, and Miss Honorable, forgive me on that one.
Stembile Mlojo. Yes.
For having been our guest. And also Sisi Lorraine, who came in, and all the callers that called in today. We really enjoyed hearing from you. I'm Marvelous Mhlanganya Huye here in Washington.
I mean, our president is Jeremiah and City as we get to Wildfana. Ngivikelizayo ngasikhathi sinye lapho esebe silolunye uhlelo asiyishizeni bomama.